Chikwata ichi chiri kupiwa manyawi nekutatarika kwakaita Nigeria musi wechina apo yakaita mangange 1-1 neLesotho izvo zvaive zvisingatarisirwe nepasi rese. Chakanyanya kushamisa veruzhinji ndechekuti mangange aya akaitirwa muLagos, Nigeria, umo ma Super Eagles aitarisirwa kurakasa Lesotho iyo isina zita munyaya dzenhabvu. Zimbabwe haisati yamborova Nigeria kana mumutambo mumwe chete zvavo kubvira muna 1980 apo maWarriors akatanga kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi aingove manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti hapana chikwata chisingaroveke pasi rino kusanganisira Nigeria. Mutsigiri wenhabvu vaBozo Marimo vanoti kana Nigeria ichita mangange neLesotho hapana chinotadzisa kuti Zimbabwe ikunde mumutambo wamangwana uyu.
Hapana timu isingadyike kwatarisa kuti Nigeria ine mavatambi vanogona chaizvo, asi havakwanisi kutamba pamwe chete setimu. Pane vanhu vanogona vatinoti maindividual players, saka mutambo unogona kungoenda chero kwawaenda.
Mukusarudza chikwata chake, murayiridzi weZimbabwe ane vatambi vanoti Jordan Zemura naAndy Rinomota, avo vakanonoka kusvika pamutambo neRwanda uyo akapera uri mangange 0-0. Pamusoro pazvo ane vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Marshall Munetsi, Tino Kadewere, Tine Dadebe, avo vane mukurumbira pasi rese. Nigeria ichange isina mutambi wayo ane mbiri Victor Osimhen weNapoli kuItaly uyo akakuvara aitambira chikwata chake muCR. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKudzai Bere vanoti Zimbabwe ndizvo.
Inini ndiri kuona kunge mangwana tinokunda timu inonzi Nigeria. Why? Because matambira yakaita neLesotho haina kuratidza kunge ichiri kupisa sezvayaita. Isisi otherwise matambira takaita kuRwanda tinoratidza kunge takatoratidza kuti takasimba zvekudaro. Saka inini ndotarisira kuti mangwana Nigeria tinoibata.
Mune mumwe mutambo weGroup C watambwa nhasi, South Africa yarwa Benin 2-1 mumutambo wenyika idzi wekutanga watambirwa muMoses Mabhida Stadium muSouth Africa nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti South Africa ndiyo yave pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matatu. Zimbabwe haisati yamboenda kumafinary eWorld Cup kubvira muna 1980 apo yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. Mitambo yeCastle Ladder Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Chicken Inn 2 Yada 1, FC Platinum 1 Wange 1, Black Rhinos 3 Shesham 2, ZPC Kariba 1 Simba Bora 1, Ngezi Platinum Stars 3 Cranbourne Bullets 1, Triangle 1 Caps United 1, Dynamos Dimbare 1 Green Fuel 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.